Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera, Gumi Guru 7, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakasununguka kuenda kumasende edanga achiedzwa kare. Vakasununguka kuti kana vachingofamba vakangosangana nepanenge pachinyoreswa vanhu, mukadai muri mudunhu mavo, mukadai muri mudunhu mavo, ngavangomira vanyorese chero pavawana mukana wekunyoresa, ngavangonyoresa.
Zeki inoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota chero kwavanenge vari.
ZCDC magadzi aripo ari kuita mabasa eumoni. Takataura nema traditional leaders variko vakabuditsa mashoko ekuti magadzi eZimbabwe Consolidated Diamond Company ari kubva kune mamwe maprovinsi.
Nzvimbo yemarange inonzi ichiri yakaberekera ingwe vanhu vachikorerwa kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amairita makarau, vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota chero kwavanenge vari. ZEC iri kutanga kunyoresa vanhu zvakasimba kutanga nemusi wechipiri svondo rinouya. Ngatinzwe hurukuro yataita navo nezvekunyoresa.
Vakasununguka kuenda kumasende edanga achiedzwa kare. Vakasununguka kuti kana vachingofamba vakangosangana nepanenge pachinyoreswa vanhu, mukadai muri mudunhu mavo, mukadai muri mudunhu mavo, ngavangomira vanyorese chero pavawana mukana wekunyoresa, ngavangonyoresa.
Saka hakuna zvekuti ndiri kumirira kuwadhi kwangu kwachiundura ndonyoresa ikoko chero kwasvika vanhu vezeki ndokwanisa kunyoresa.
Chero kana dai ukange waenda kunhamo ukasvika kunzi kwaitika nhamo mapedza zvamanga muchiita ukaona kune vari vanhu vari kunyoresa, unogona kungonyoresa ikoko. Asi isu tiri kufamba zvakari kuenda kuvanhu nekuti kune vamwe vai vasingakwanisi kufamba vanoti kuda hatina mari dzemabhazi, vanoti kuda hatine mabasa atiri kuita tiri panzvimbo idzodzo. Ivavo ndo vatiri kuti mirai henyu tiri kuuya ikoko. Asi kune avo vanenge vangosangana nevanhu vedu vachinyoresa chero ndepapi, chero idunhu ripi, ngavasununguke kunyoresa.
Saka tichitarisawo nyaya yedzidziso iyi, vamwe vanga vachiti havasi kunyatsonzwa nezveshoko irori kunyanya kumaruzevha uku. Zvii zvamuri kuita zvinenge zvasiyana nezvamaa muchiita nguva isei kuti sezvo mishina yapo kudai mukwanise kunge muchiendesa shoko kumunhu wese?
Iye zvino taakutumira vanhu vari kuenda muruwa rega rega vanenge vachitofamba pamisuo kuda vachataura nemasabhu kuti ndiunganidzirei vanhu venyu, kuda vachasvika pane vanhu vanenge vari pachita chero wadzano kana papi, vachingotaura nemunhu chero wavawana. Hatichaita zvekutaura tiri kuno kuHarare zvatai tichiita zvekutaura pamaradio nepamatelevhizheni nemumanewspaper. Iye zvino taakutotumira vanhu vanonotaura nevanhu mumaruwa iwayo.
Totarisawo nyaya yekuti vamwe kana kuti vanyoresa kaviri, mukanyatsojekesa here? Ndo pamupasi kunyatsonzwiswa nevanhu kuti munozoita sei kana dura renyu ragadziriswa zvinhu zvese zvapo, mishina yapo, vamwe vanogona kuda kuita musarinya woda kunyoresa kaviri, munozozvibata sei?
Kana mazita evanhu vese auya kubva kumatunhu kwese kwatiri kuendesa vanhu ivava vari kunonyoresa, kuchauya mazita avo, kuchauya mifananidzo yavo, kuchauya mafingerprints avo. Ndo patinozozviisa mune rimwe dura rechipiri. Dura rechipiri randingati ndo rinotiudza kuti aya mafingerprints aya anyoreswa makairi kana katatu, mazita acho anyoreswa ndeaya, achiita ripoti iyoyo yeprocess yatingati yeduplication. Izvi zvinoitwa kana tichinge tangounganidza, tofanga kutanga taunganidza mazita ese evanhu, tafunganidza mafingerprints ese atatora nemifananidzo ese atatora kuti process iyoyo itange.
Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZEC, amairita makarau, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF Dr. Ignatius Chombo vakurudzirawo vatsigiri vebato ravo kuti vaende kunonyoresa kuvhota.
munhu wese akutanga kunyoresa patsva voter registration yakudhara yakasvikire pane zvega yeti yauda kuti munhu wese atanga kunyoresa patsva kuti vamwe vaya vakanga vakasa vaya vavatoziva kuti havachanyoresa va18 oye zvino vaakuqualifya vaakunyoresa saka isu sevato tiri kutikurudzira vanhu vedu kuti vaende kumavarious polling stations avo vanonyoreswa sekuvhota savhota kuita kuti vaexercise kodzero yavo ine democratic state of Zimbabwe yekuti vavhote kusarudza mutungamiri avanoda saMP satitela sapresident gore rinoya kana sarudzo yakuita tisiwo separty tiri busy kufamba kumaprovinces tichishambadza shoko iroro ende ndiri kufara zvikuru kuti respondi iriitwa nevanhu vedu yakanaka saka tichafamba zvakanaka.
Vechidiki vanenge vanomboitawo dambudziko rekuti havadi kuenda kunonyoresa kuvhota muri kuudzawo kuti kudii vechidiki vanotsigira bato rezanu pf
vechidiki ndo vakatoita marali 8 kwasara 2 emaharare nekuruwayo vachitsigira zvikuru kuti ngavaende kunonyoresa kuvhota kuitira kuti sezvo variwo vazhinji papopuration yedu vakwanise kuita kunovhota ende vazhinji kavaunoziva kuti muno education yedu iri pamusoro vazhinji vacho vanoziva kuti ikodzero yavo to exercise their democratic right to vote.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu pf Dr Ignatius Chombo vari parunare muHarare. Zvichakadaro bato remdct rinoti richaisa vanhu vachabatsira nekuisa macommissioner of oats munzvimbo dzichange dzichinyoresa vanhu kuvhota kuitira kurerutsira vanhu vachenge vachida kunyoresa kuvhota ava. Mutauriri webato iri vaobert gutu vanoti bato ravo rizere nemagweta anokwanisa kubatsira vanenge vachida kuwana magwaro aya. Ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7.
Isu sebato ravanhu takagadzirira nyaya iyoyo yemacommissioners of oats. Takaona kuti tine magweta edu vakawanda vari mumastructures emusangano nzvimbo dzose dzakasiyana-siyana dzezimbabwe vatori izvozvi on the alert kuti vagare vari pastandby kana panodiwa kuti pave nemacommissioners of oats vavepo. Sokudziva kwakozve jonga mamembers of parliament edu vanenge vane masimba ivo okuita macommissioners of oats varizve pastandby kunge vari panzvimbo idzodzo dzinonge dzichinyoresa vanhu kuti vave vanozokwanisa kuvhota. Saka tine atenga kuti muchirungu macontingency measures atakaisa atakagadzirira kuti pasaita dambudziko rokunzi kwashayikwa commissioner of oats. Saka vanhu havachakwanisa kuti vazonyoresa izvo haatakagadzirira.
Pazoita dambudziko here vagutu rekunge zeki kuti hamuna kunge makliwa kana kupuwa mvumo yekuita izvozvo panzvimbo dzino dzichinyoresera vanhu?
Apo hapana dambudziko. Ndoda kutopa mufananidzo wezvandakaita ini mbune. Pakatanga nyaya yekurejesta iyi ndinorangarira masvondo maviri matatu apfuura ndakatoendawo kumbare ndikawana pane dambudziko rokuti commissioner of oats anga aripo wezeki wakanga anzi hambobuda kuda anotsvaga here chokudya. Zvino anga tononoka kudzoka vanhu vakati todii. Ndikati ini ndau yandine chidhindo changu ndinotofamba nacho chokudhinda chacommissioner of oats. Ndobva ndatopuwawo chair pachigaro chokugara nedesk ndikatotanga chiita basa rokommissioner of oats. Hazvina kumbonetsa saka handioni kuti zvinganetsa ino kune mamatunhu. Vose vaya vari macommissioner of oats ngaangogara vakagadzirira kana vane zvitambi zvavo. Achitambi ngachitofambiwa nacho chiri muhomwe kunge chitupa kungoitira kuti paunenge uchidiwa kuti ucommissione madocuments unowanika wakagadzirira for president yako. Ndo zvinhu zviviri zvazvo zvinokosha zvekuti tive nazvo patinoenda kunoregista kuvhota.
Avo vanga vari mutauri vemudct vaobert gutu vari parunare muHarare najonga kandemiri westudio 7.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muwashington dc. Munotibata pa909am 4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave.
Inini muri wezimbabwe ndiri kuti mutambi rwezinyawo 2018 ndo chete nguva yatiinayo yekuti tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa ndechekuti munhu wese wese azvibvunze ndakaregistera ende ndiri kunyanya kukurudzira vechidiki kuti please ngati ndiye tino register. It's better kuno register kana wazovota oza kuti uri kuvhotera wakananga baba.
Mangwana musakanganwe kuteerera hurukuro yedu nemutungamiri we MDCT vaMorgan Tsvangirai nezvenyaya yekunyoresa kuvhota. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nasi tine hurukuro negurukota rezvemaindustry vaMike Bima nezvekumboshaikwa kwezvinhu nekudhura kwazvo muzvitoro.
Nyaya dzepanic buying ndodzakoza kuti vamwe vawane wade kuita profit here from the confusion. But the issue is how did the confusion come about? Confusion came about because of nyaya yekuabusa social media. When a message is sent, yongodzi zvinhu mangwana zvichadhura, vanzwa kuti mangwana zvinhu zvinenge zvisipo, voti regai ndinotsvaga ndiwane zvokuraramisa mhuri yangu. In so doing, maita panic buying. In that panic buying, vamwe vaona demand yakura. And when the demand yakura, vamwe voti this is the time to increase the price, kuti ndiite benefit from that. So the effect ndoyazouyisa zvimwe izvi, which was really unnecessary and uncalled for.
Asi kavamwe vemabhizimisi vanenge vangu vachimbochema-chema kuti RBZT iri kunonoka kuti ivape mari yekuti vakwanisewo kutenga zvinhu zvekunze, zvinenge zvichifamba sei apo?
Well, nyaya yeRBZT, nyaya yeForex, nyaya yekuti tatine machallenges eavailability of foreign exchange haizi nyowani. Hazvizi zvinhu zvauya nhasi, zvinhu zvakatanga by introducing. The moment you don't have a current of your own, munoita ma problems associated with what we see in Zimbabwe today. But because when we introduced the multi-current system, unfortunately we didn't have ma controls okuona kuti vanhu tinosevenzesa all the currencies. It ended up vanhu tafocusa on the US dollar, which then suffered a lot of pressure, and as a result tichizoshaya kuti tive nema forex requirements kutinetsa. Hence, the Reserve Bank had to come up with a policy yokuita prioritize mapiro avaita forex, and my raw materials was one of those. But of course, in a shortage area, zvirekuti mese muchaiwana at the time yamunoda neuwandu or the quantities that you want. So of course, there were those challenges, but they were working flat out to avoid that, and the facility yavanga vakuto introduce before these issues came up. Facility yokubatsira kuti yokuincrease the availability of that forex in terms of the much needed funds for producers. So it's unfortunate that these messages akauya earlier. Yes, as I said, my challenge is angariko, but anga asipo to really send my waves atangata kuona. It's something charged to wake down, and also the private sector itself. A month ago, been coming to government to thank government for the policies that I own out. It's very pro business, despite my unfavorable conditions. As you know, we still have sanctions from America, where we still have as the data in place, which again limits support the private sector in terms of lines of credit being available and being is reasonably priced. So despite all that, we still continue to find ways to better the private sector.
Gurukota rinoona nezvemaindustry vaMike Bima vari parunare muHarare. Nasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kuri kuitwa kuminda yemangoda kwachiyadzwa kumanikaland.
ZCDC magadzi ariko ari kuita mabasa eumhondi. Takataura nematraditional leaders variko vakabuditsa mashoko ekuti magadzi eZimbabwe Consolidated Diamond Company ari kubva kune mamwe maprovince. Saka vasvika kwamarange vari kushanda sekunge mauto ekune imwe nyika ari kuita utsinyi kune vanhu vavasina ukama navo. Vanhu vasina vavanozivana navo havana dzinza kana ukama nevanhu vekwamarange. Saka utsinyi huri kuitwa nemagadzi eZCDC huri kushungurudza community yekwamarange. Totarisawo nyaya yedevelopment, hakuna chiriko chinoonesa kuti inzvimbo yakabirwa more than $15 billion over the past 5 years. Migwagwa yeko haifambike. Zvitoro zviriko pazvanga zvingori kuma1970s ndozvazvingori nasuno. Nezvikoro vana vari kungofamba nzendo refu kuti vaende kuchikoro. Saka Marange inoita senzvimbo iri muhutapwa, sekunge kune yatingati muchirungu an occupation force. It's not like it's our government iri kuchengetedza zviwanikwa. Inoita sekuti ihurumende yekune imwe nyika yakanotapa imwe nyika inguripo kumora upfumi hweko ichidzorera kunyika yayo. Otherwise dai Marange yanga iri part of Zimbabwe, Chris Mushowe angadai asina kugadzira tara inogumira pamba pake. Taidawo kuona tara inopinda kuri kucherwa madiamonds ikoko. Kwana Mukwada, kwana Chipindirwi, kwana Chiyadzwa. Taida kuonawo migwagwa yekutiwo vanhu veku vanofamba zvakanaka. Asi vamushowe nekuti ivo ndivo vega munhu anokosha munzvimbo yeMarange. Rodhi yavakasusundidzira kuti igadzirwe vakati ngaisvike pamba pavo ndopa yakagumira ipapo.
Saka hurumende iri kutiwo kudi vamagumu, uri kumbotaurawo here navo nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu?
Urongwa huripo iko zvino ndehwekuti tiende ku Human Rights Commission. Human Rights Commission ndo yatinotenda kuti ikazvinzwa inotirimuka. Otherwise vanhu kana muchiti hurumende tinenge tichitonetseka kuti tiri kurevei nekuti mapurisa ndiwo anofanira kunge ari kuchengetedza vanhu, asi variwo part of the problem kwachiyadzwa ikoko. Mauto edu ndiwo anofanira kunge achiprotekta nyika, asiwo vari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu kwachiyadzwa. Magadzi eZCDC vari kuita sekunge vatori pamusoro pemauto nemapurisa. Saka tinobva tashayiwa kuti kwatingaende kunoripota kuany ministry of in government, iministry ipi. Saka tiri kuti tiri kugadzirisa gwaro rekuendesa kuhuman rights commission kuti vaite ongororo yevanhu vakafira kwachiyadzwa nevanhu vari kunzi vakarohwa kuti ichokwadi here. Kana chiri chokwadi, vanhu vanofanira kuti vasungwe. Asi ongororo yatakaita last week, maartisanal miner ari kwachiyadzwa vanotoziva mazita emamwe masecurity guards vari kuita basa rekupfuura vachiuraya vanhu.
Mukuru wesangano reCenter for National Resource Governance vaFarai Maguu vari parunare kwaMutare.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Iko zvino yasvika nguva yatinokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopiwa nhasi naPraxidis Jeremiah weStudio 7.
Kwazivaiva terere inendetwa Pastor Evelyn Tembo, ndiri base school nuku New York. Tichitarisa situation zvinhu zviri kuitika kumba, ndingati ikonomi yedu zvese zviri kubata vanhu kumba. To a certain extent zviri kuti affecta even isusu tiri kuno kudiaspora. Even though tisiri kugarako tinofila maeffects acho, nekuti vazhinji vedu baba namai vanina hanzvadzi vanasekuru vanambuya vese vari kumba. And pese paunoreceive message paWhatsApp, pese paunotambira phone, vanhu vari kungochema nenyaya yemari. And chimwe chinhu chiri kuitika ndechekuti even watumira mari yacho womhanya mhanya wotsvaga mari, access yacho kumba inonetsa zvekare kuti vanhu vakwanise kuita access. Tinototenda Mwari kuti thank God mazuva ano number of places vavo dzawedzerwa, vaakuita zvokuswipa. Otherwise itori challenge huru. Chokutangotanga kufunga kuti kuvaivaya vanotengesa pamusika vasina mamishini acho ekuswipa. Saka vanotengerwa nani? Ende vanotenga vacho mari yacho vanoiwana kupi? Saka vanorarama sei? Vanozvifambisa sei? Ichallenge chaiyo inotonetsa. Ende ndichitarisa upenyu hwemadzimai, kana munhu saizvozvo uri mumba uri munhu wechidzimai, vada kutarisa kuti nhasi mumba macho muchadyiwei. Vana vanenge vakatarisa kune iwe mai kuti saka mumba muri kubikwei? Vana kana vane nzara vanouya kuna mai, saka tinodyei? Ndingati burden yekushayikwa kwemari, yekunetsa kwekuita even kuiwana mari yacho kuZimbabwe, anenge kuri kunyanyobata bata madzimai zvakanyanyisa anomhanya mhanya kunotsvaka kuti saka muriwo nhasi kuri kudyiwei ndimai pamwe mune dzimwe dziva baba une frustration vanongozoenda vozodzoka mheno pakati peusiku but kuti mba madyiwei iwe mai ndionongo wakatarisana nevana saka ndingati challenge iyi yemari iri kubva iri kutoaffecta tese because even if watumira mari yacho vanhu ava havana access yacho saka again zvinodzoka kwatiri isusu tiri kuno nemi muri kumba ndikati challenge yacho takangofanana
saka munokurudzirei kune avo varinge vachiuya kudiaspora mabasa acho haubva wangosvika uchivamanage vanofanirwa kutarisirei kana vachiuya kuno diaspora
very fortunate vanopiwa ma workers visa kwavanoenda but I can tell you majority of isusu mazimbabweans vamwe tiri mudiaspora unongoenda woirise visit obva watochonerako wavakuti ndingadzokere kunodii saka challenge ndeyekuti wauya uri pavisa ende visa racho rozoexpire apa una mapepa kusaka kunoita vakawanda izvi unenge wautongobatabatawo mudzimba anoku uk vazhinji vanoita home care kuti kuti unochengeta vanhu mudzimba and so forth because at least ikokoko kazhinji havabvunzi zvakawanda munomo vakawanda vanoita mamaids unongonoshandira umwe munhu haakubvunze mapepa haakuite sei but upenyu hwakaoma because number one ndobasa regera unokwanisa kuita chechipiri because hausisina visa kuenda kumba kwacho hausakwanisa kudzokera mai vakafa baba vakafa hanzvadzi munhu ari very close kwauri akafa you can go home and it's very depressing because unofirwa haukwanisa kuenda kunochema hama yako and vazhinji vacho vari munomo haana kana mumwe munhu akangouyawo maybe ne akashanyira hama one but hama iyoyo cannot keep you forever pamwe iyo atori nemachallenges ake pamwe mungori two hakuna anybody else for that moral support zvese zviri kuitika muupenyu wako you are facing those things by yourself ini ndinototenda mwari kuti for instance I see the benefits of group ratakatanga isusu kuno kunew york remazimbabweans where we meet every sunday masikati it has sort of encouraged zvezvi munhu akafirwa tinongoendawo kumba kwake tinochema naye because I can tell you imagine wafirwa namai vako ungori mukarumu kako uri wega that's the challenge of being in the diaspora the loneliness is a reality nyaya yekuti hauna machoice akawanda you are so limited until maybe and unozva kuti ndikatora mabhega angu ndikaenda kumba whether ndimai vangu chaivo vashayi that's it hachadzoka dhoo racho ratovhara saka unoona munhu vanhu vanongoshingirira in that tough and lonely life
tinotenda Praxidis Jeremiah achitaurapo naPastor Evelyn Tembo iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvakabuda kumusangano wemazuva maviri wakaitwa muguta reBulawayo weZimbabwe Alternative Mining Indaba kana kuti musangano une chekuita nezviwanikwa zvikuru pachitariswa zvicherwa muhurukuro yedu tabata vamutuso Dliwayo vanove mukuru weZimbabwe Environmental Law Association rinove rimwe remasangano aitungamira mukurongwa kwemusangano weZimbabwe Alternative Mining Indaba.
Zimbabwe Alternative Mining Indaba inzvimbo yekuti mastakeholders ane chekuita nekucherwa kwezviwanikwa anga achisangana achitaurirana kuti what are some of my problems kana kuti machallenges ari muthat sector and kuti tingashanda sei tese kuti tigadzirise machallenges iwawo. Tinoziva kuti kana mukucherwa kwezviwanikwa kune mastakeholders akawanda anosanganisa government, anosanganisa macommunities, anosanganisa business nemasociety organizations. Saka ndozvatinenge tichitaurana izvo kuti zvinongonetsa kurova zviwanikwa zvii and tinotarisa kuti tinge tichiitei kuti zvinhu zvigadzirisike. Saka iplatform yekuti tishande tese semastakeholders kuti tigadzirise machallenges arimo tinokusiwa kuti the mining sector contributes to economic development.
Totarisawo munogara vanhu kana mumacommunity muri kucherwa zviwanikwa izvozvi tinoona vakawanda vachichema vachiti vanosiyiwa vasina cheuwiri dambudziko rakadai riri kubatwawo sei
ndizvo chaizvo vari kuchema chema and ndokusaka takazocreata that platform nekuti vanga vasina platform yekuti vaite air maconcerns avo nekuchema chema kwavanawo Saka isi rafiki taura pala ndeze kiti. Chii isi rafiki taura jidara. And one of the biggest problem ya tina wana. Nitema yedu ilipo the legal and policy framework. How do we reform the Mines and Minerals Act? 3 years, the Mines and Minerals Amendment Bill. Kutika dilise kutikana wana. Chuchika kwa maina. Na kontakte na communities. Kana wateza kumaina. Na iti rehabilitate maningo wa maina. And also making sure kutu. Maraite na communities. Azamita kiki. Waziwa nikwa. Anengati remekepa. Atino pima environmental, economic, social and cultural rights. So atinono kutimutemo is very important. The politics is very important. Kutikinge tijaji. Sama tamu zikiro. Awusangatana na communities.
Kwa yao wano chera zicherwaishu. Wano zao. Vazhinji vanofunga kuti vanobatirirwa pavanenge vakuzotengesa zvicherwa zvavo sezvo vachinge vachichera vasina mari zvine zvimwe zvakadaro. Pane zvamuri kuitawo here zvinobatsirawo vanhu ivo?
Tikatarisa zvinonzi Mines and Minerals Act, matizi namainas haacherecherwi. Saka mari fomu dzari kuitwa through the Mines and Minerals Amendment Bill ngaacherecherwe kuti kune matizi namainas nekuti mikomo vakaita zvinhu upenyu mavaka akuwanika. Matizi namainas is now a viable source of livelihood. About 2 million are indirectly involved in artisanal mining. The sector that occurs is this attributed to the policymakers, very poor men, that is very well. Because I'm going to tell you, I'm going to analyze the result of the deal, what the money is doing, the opportunity to say, wow, wow. But I'm looking at the same thing, the other territories, the other territories, the other territories, the other.
Rimwe bandiko rinowanikwa mukucherwa kwezvicherwa muvadliwayo ibandiko remadzimai kana vanhukadzi vane zvavari kuwanawo here?
Ehe, kufokasana kuti gender and extractive kuti ivo vatarisewo kuti marais avo akamira sei nemining, anoamfeswa sei, anodzamirwa sei, vachizoitawo come up nemasolutions avo anozopindawo mudeclaration kuti isuwo sei vakadzi ndo zvatinoona, ndo zvinyito zvatinazvo.
Zvii zvamungatarisawo pamitemo inochengetedza zviwanikwa?
Isu seZimbabwe Environmental Law Association takatotema research atakakanisa kuti zviini zviri kukanganisa kuti mining sector isaperforma sekutarisira kwatinoita. Saka zvakawanda zvatakaona kuti one, access to information haimo. Macommunity nemastakeholders mama anotometeka kuti azive kuti maraiti edu ari kuafekitwa sei.
Aiwa, tinotenda zvikuru vadliwayo nekuwana nguva yekutaura nesu.
Zvakanaka izvo, tinotenda.
Manga makateerera kuna vamutuso dliwayo vanove executive director uye sangano reZimbabwe Environmental Law Association kana kuti ZELA muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota chero kudunhu kwavanenge vari. Nzvimbo yeMarange inonzi yaberekera ingwe vanhu vachityorerwa kodzero dzavo. Musakanganwe kuteerera hurukuro yedu nava Morgan Tsvangirai Mangwana vachitaura nezvesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, vateereri musakanganwe kuti kana muchida kuteerera chirongwa chedu ichi, munokwanisa kuenda paFacebook pavoashona.com. Munokwanisawo kutinzwa pa WhatsApp, munokwanisa kutitumirawo ma messages ipo pa WhatsApp. Kana muchidawo kutumira tsamba mbozha, titumirei ku studio7@voanews.com. Nasi vateereri, aiwa tabva tasvika kwa mvura yacheka makumbo. Tokusiyai muina mukoma Christopher Gande munhau dzeIsindebele. Tosangana zvakare mangwana. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.